Tabutana ni wame wa shanti kwa tanga chaka kukua wezi babu lota senta kishikarisa urara wa mwekara mwana wa Robert Mugabe kuti kurara makwao ndi zwipi za waka itira the working class ndi zwipi za waka itabanya ya kukowe wakwe uluzinia ye chenda na ni waru mpo ni wana mutambura takandonya ya tasira tisea kungano la haraka rungwa ni sababu leba senda kwa penda wani nyungu zedu
tumusangano wa pindu wa oire ni mangwe masangano ya wara iri
ungu tine yoye wa mwe wano bakuma sangano wa mwara iri wangawari po kusangani kila mamembers ata sangana na oma mwangaji pakuna na progressive teachers zinyo na sababu ni wa mweo lakati na hui kwa kwa msangani yoye
tiriku wona wa masara ure kuti machereze za zwa iri panguwa iyo murugu chema chema nema amiriro akaita upenyu hwavarairidzi nyaya iyi maibata here pamusangano wamaita
panguva yandapiwa kuti ndipe hurukuru tasanangura kutambura kuri kuita vashandi kunyanya vaa ayo vari kurarama vachinonga zvosvine muromo vasina chekuti chekukwanisiro chekuti vangatomuridzawo kuti vachitadza kuratisa vana vavo muzvipatara tichizivisa vanhu kuti musi wa 14 October maticha ari kuzomira kuenda kumabasa kusvikira nyaya dzedu dzagadziriswa dzekuti tiwanewo inotenga marinivasa kuti tiraramewo sevanhu
kurama mabasa kwamuri kutaura uko kwemusi wa 14 Gumiguru kuchange kuchiitwa nevarairidzi vese here kana kuti isangano renyu chete rine urongwa uhu
tichange tichikurudzira varairidzi vose kuti vange vachijoina nekuti ndo zvinhu zvogaza vasarwa kuti vaite simba remushandi riri mukuru withdrawal labor yacho veboka redu vose vachanga vasingaende kumabasa asi tiri kutarisirawo kuti munhu wese vekune mamaweekends vachange vachijoina sezvo isiri struggle yematicha anoshanda nesu chete asi iri struggle yevashandi vose
musangano wamaita uyu vamasaraure wabuda here nezvisungo
chisungo chikuru chabuda ndechekuti vashandi ngatibatanei tichibva kwese chero kwatiri kubva kamungave unoshanda kurailways ungade ungashande kugmb chero kwauri kushanda uri tibatane pamwe chete tichangobatane chete sevanhu vari pabasa nhasi asi tibatane zvine vamwe vasati vawana mukana wekushandisiwa pamabasa tibatane nevamwe vari pamapenzheni vakadorega mabasa kuti tiite chinhu chimwe chete titeke sungo chimwe chete chekuti tigwise kuti raramo yevarombo isimudzirwe raramo yevarombo ionekewo zvekuwanawo cheuviri chatingadye nemhuri dzedu
muchaita sei kuti zvisungo zvamabuda nazvo izvi zvisvike kuhurumende
zvisungo zvatanyanyobuda nazvo izvezvi zvisati zvasvika kuhurumende zviri kuda kuti zvimbosvika kuvashandi vocitizens yesare munyika kuti vanhu tange vambonzwisisa simba ravainavo izvo kana tavanzwisisa simba ravainaro ndo simba ratiri kufunga kuti richabatanidzwa rozozivisa hurumende kana taakuenda kuhurumende tinenge taakuipa mainstructions ekuti tinoda kuti muite icho neicho tichiziva kuti tine vanhu vari kunzwisisa kuti hurumende inofanira kunge ichigadzira sei tinoona hurumende yedu haisi yekunyorera magwaro haisi yekunyorera mapetitions asi hurumende inoda kuti itoratidzwa kuti vanhu vatitsamwira vari kuda kuti nyito dzavo dzigadziriswe dzikatadza kugadziriswa vanhu vanokwanisa kuti kutonga kwedu kunetsa
tiri kuona kuti sangano renyu pamwe nemamwewo masangano agara achiratidzira achinyuta kuti hurumende haisi kugadzirisa zvichemo zvenyu muchaita sei kuti hurumende isvike pakugadzirisa zvichemo izvi nokuti tiri kuona kuti hurumende yedu inge iri kukundikana
ndo pandataura ndichiti zvichemo zvedu zvinogadziriswa kana simba revanhu rabatanidzwa pamwe chete tichavaka tugopawa kuti vanhu vasimbe pamwe chete vabatani kuitira kuti kana kwakuratidzirwa kuratidzirwa nevanhu veboka reatu hakusani kuratidzwa neboka rangana kwamacitizens abatana vaita chisungo chimwe chete kuti vagwise nesimba ravo rese kuti vapushe hurumende kuti idilise tanga tichitiratidzisa kumashure kurwisa tiri mupata asi takurwisa tiri vanhu vamwe chete tinoona tichikunda
iro zuva reWorld Teachers Day iri rinorevei kuvarairidzi vakaita seni
zuva reWorld Teachers Day rinotirangaridza kukoshwa kukosha kweprofession yedu yeteaching rinotireyeuchidza kukura kweresponsibility yatinayo yekudzidzisa pasi rose asi richitirutaridzawo zvekuti tine kodzero dzedu dzatisingafanirwi kurega dzichidiwa zvinguva nenguva kuti tifare tiwane tizire kodzero dzedu kuti kana tadziwana tizoita basa redu rakakura rekudzidzisa nyika kuvhenura njere dzenyika takafarawo tisaite masiyandaita tisaite kungobata nekuseri kweruoko asi tibate nemwoyo unoda nekuti tinenge tagadzirisirwawo nhunha dzedu saka rinotiita kuti tifunge zvinhu zviviri chekutanga chekuti tibhuire kodzero dzedu kuti tidziwane chekupiri kuti kana taona kodzero redu dzedu tiasi neresponsibility yedu yekudzidzisa nemwoyo wose kuti nyika yedu ikwanise kubudirira nekuti budiriro inobva mudzidzi watinopa.